play music.
Zaruoko kana chipisa, nyatofamba iwo samba chipisa, chibovura hombe vanga shamiswa, kungoti vane gwege vane shaisana. Uri kupisa iwe, chakuti chazopera ndezvimwe. Uri kuzama iwe, kungoti vane gudo havazvide. Wakabaka iwe, chakuti chazosima ndezvimwe. Shaina iwo chimwe shaina, shaina, shaina. Vanoshotwa here mumoyo mavo? Kwanise kurumidza paito chakana vanoda kungofambisa zvakaipa kungonzi wakanganisa vanomanya kufambisa nyaya vambotana havadipa unogona vane shaisano vanenge vakamirira zvakaipa.
Zama iwe, kongoti vane